My industry anoda magetsi kuti aningirike nekuti akwanise kuoperate mafactory aona. Saka majenerator edu taona achitenga akawanda kudarika gore rapfuura nokuda kwekushomeka kwemagetsi. Ndizvo zvaita kuti also performance yedu inge iri nani nekuti gore rapfuura magetsi aiva aripo. But gore rino nekuda kwedrought kukariba kwanga kuti akwanise kugenerata magetsi anokwana nemamwe aexport kwayo anga asizakwanise kuuya. Saka majenerator edu anova epikins engine nemukurumbira chaizvo taona achimuvha zvakanyanya gore rino.
Asika tiri kuonawo kuti mune zvimwe zvekurima zvakaita sefodya zvinhu zvinenge zvakati dererei. Gore rinouya pari kutarisirwa kuti pamwe zvinogona kuita zviri nani. Zvinokubatsiraiwo sei?
Business redu ukaritarisa nekuda kwemillibrand nekuda kwefarmac. Millibrand ichisevha masmall scale farmers, farmac ichisevha mafarmers mahombe, macommercial farmers. Unoona kuti mvura ikanaya macustomers edu anova mafarmers anokwanisa kutengawo zvekushandisa zvakaita semagejo, zvakaita sematractor. Saka kubudirira kwavanoita mukurima kwavo kuwedzera kuita mvura, kuwedzera kuita gorawo, tinokwanisa kutengesa zvakawanda. Mafarmers achiza kucapacitata their industry.
Tichitarisawo nyaya yekumbovandudzwa kwemari pachinzi nehurumende, vanhu ngavashandise maRTGS dollars chete, kwete mari dzekuAmerica nedzimwe dzanga dzichishandiswa. Izvi mungati zviri kukanganisa here bhizimisi renyu?
Pakataurwa zvekuintrodhuswa kwemari yemuno pakamboitika kuderera. Saka in a way zvakaaffecta bhizimusi, but hatitarisire kuti zvicharamba zvichiaffecta nekuti obviously kuintrodhuswa kwemari yemuno kunobatsira mabhizinesi akaita sesu anomanufacture kunyanya, pakuti zvinhu zvatinotengesa kunze zvinobva zvareruka kune vari kunze.